ZWAP.com.
Hatingatata kuswera tichitakwa tichigara munyika yedombo. Saka ndikoko.
Chinhu chaka changosara kutama.
Kwanda pecha ndarowa tiketi repaka. Mumaindi ndrisoba sijeti radakwa. Saka kweseka kudakwa. Usaseka kabata baindi yake. Akna kuzorota maindi yake. Aonera asi blindi yake. Jesu mujechi mune waini yake. Soka tapera kutaka manake. Tauzame ukama avana kanake. Tafunza ndodi nikoti jinake. Hanzi mira semu soja sanyatwe. Saka chiregera kuzichika moyo. No.
Chinhu chaka changosara kutama.
ZWAP.com.